chokutanga ndechekuti tinorombo nokuti vamugabe vakashaika asi nguva yakutorwa pakuchengeta munhu wafa toona sokuti yava kungonetsa uyezve yakuratidza watingati umbindindoga hwemaafrican leaders nokuti hationi sokuti zvinhu zvakakosha zvokuti munhu ashayika toda kutsvaga kumuvakira zvakanaka ende munhu wakatombobvisiwa mugovernment vasina nekuu vanhu vakatomubvisa mugovernment vacho ndo vavakuda kupedza mari yakawanda vachida kuvaka guva rakanaka vachitevedzerawo zvakaitwa kuna mamwe maafrican countries namaafrican leaders pane kuti tichengete vapenyu ende huye mugabe asiri iye akarwa hondo yechimurenga kune vamwe vakatokondobvita kupfuura paari zvino kana tauda kutanga kuti tiratidzire nezvivakwa mhuriwo dzevamwe mafamilies maheroes vacho zotangawo kuda kudhimandawo zvakawanda zvakadaro topedzera mari kune vakafa asi tichikanganwa vapenyu hongu tinorecognisa role yavakapleya semaliberation fighter but liberation yaidawo kuti vapenyu vagare mune zvakanaka saka tiona sokuti kwava kuda kuwedzera gumi pazana pazimbabwe uyezve nyika icharamba ichinda muurombo nemunhu wakakonzerazve urombo nemasafaring mamwe hatiri kunofeisana nawo izvezvi
tichitarisawo pachivanhu zvinokodzera here izvo zvese zviri kuitwa izvekuti munhu anozoita mazuva tomboteera iye ari kutaurwa makumi matatu aya asati aradzikwa nezvimwe zvakadaro
haa kana madzishesa ewaani aimbotorawo nguva yakadaro chivanhu cheduwo chinokurumidza kuti tiradzike munhu wedu wadini washayika ende uyezve hachizopiwo kuti veruzhinji vapinde mudambudziko rokuti vawanikwa vachibudisa mari dzavo nokuti apa totoziva kuti mari ichabva kustate saka kana izvinhu zvechivanhu zvachona hamenewo kuda kana zviri zvinhu chekwava mugabewo
tiri kunzwa kuti vemhuri ndo vakakumbira kuti kuvakwe guva irori riri kutaurwa repamusoro iri rakasiyana nemamwe makuva ari panational heroes zvingave zviine chekuita here kuti vada guva rakasiyana nemamwe iri kurakidza kuti vamugabe vanga vakasiyana nevamwe mukutungamira kwavakaita hondo yechimurenga vari pamusoro pevamwe kuti vasaenzaniswa nevamwe
izvozvo ndo zvatinorambirana nazvezvo vamugabe vanga vasiri pamusoro pevamwe zano yakafonwa nanastole nanatakawira vamugabe vakatesawo zvokuzoshedzwawo nanatakawira vawana vanhu vachidemonstrata muharare umu semunhu anga achibvawo kugana kwakuna kwame nkuruma vachimboti vanzve umwe anotaura chirungu vamugabe vakatungamirira zano kubva 1977 kune vamwe vanga vaita varonga dare rechimurenga vana chitepo varipo pahirozeka vatinofunga kuti vakakontributa zvinopfuura vamugabe kuna natongogara kuna natakawira zvino tikatendera kuti famili iyo yatinokumbira kutodero yatakawira ichauyawo yatongogara ichauyawo yenachitepo ichauyawo vakarwa hondo avo vanga vasingarwiri kuti ivo tizongovaona nokupedzera mari pavari asi vaida kuti ramangwana vazukuru vavo vazoraramawo munyika yakanaka zvino nekutambura kuri kuita zimbabwe ikoko tikati mhuri yauya yakumbirawo ichocho hamero tinonzi chilimo chii ichocho imwe neimwe youya maheroes ese akarara paheroes ekapa tingazomakwanisa here